chikwata chedu chine vanhu vanomwe tina Isaac Mpofu kurutende naora makanaka ichicharamba tapiwa mashemakarau Susan Cox Diniso Cipriano Page Charles Van de Hoogshoven ndo vanhu vanenge vakatimirira pamutambo uri kuitwa kuParis Global Olympics.
Vatambi vamataura ava vachange vari kuita mitambo ipi uyezve muri kutarisira kuti imi sechikwata muchasimuka rini kubva muZimbabwe?
Masvikiro edu akatisiyanasiyana nekuti zvikuenderana nekuti vanhu vachange vachikombidza zvakamira zvakadii, asi mitambo yatiri kutarisira kuti vanenge vari muIsaac Mpofu naRutende Nyaora ndo vanomhanya madistance akaribaya vatinoti marathon. Makanaka ichicharamba naTapiwa naChimakarau ndo vanoitawo mitambo zvimhanya papfupi mashort distance atinoti matrack and field. Susan Cox anoita zvezvikepe, anoita zverowing kubhaguja. Tina Daniso Cipriano naPage ndo vanenge vachitimirira. Tiri kutarisa Zimbabwe inenge iri kuita makwikwi matatu, tingati masports calls matatu.
Mungati vatambi ava vagadzirira zvakasimba here uyezve imi seZimbabwe Olympic Committee zvii zvamungavimbisa veruzhinji?
Tinovimbisa kuti tichasapota vamati tida sekusapota kwatanga tingovaita, tiri kutarisira zvikuru kubva kwavari. Ivo pachavo mumwe nemumwe ari kugadzirira kuenda kumakombetition aya, ende sokuziva kunoita munhu wese, hapana munhu anoenda kukombetishoni asingadi kunohwina. Saka tiri kutarisira zveshuwo kuti vachange vachiita pavanogona sesi kuti vange vachihwina. Asi chikuru maolympics inyaya yekuti waendawo kumaolympics uri kuparticipata, yatinoti olympism inoinkluda vanhu vese kuti nyika dzese dzinge dzichiitawo macompetition aya. Ndo chikurukuru chaizvo. Kubva pari zvino vanhu ivava vanenge vakunzi maolympian, inova kaito hombe chaizvo muupenyu hwemunhu kuti inini ndakamboitawo maolympian.